Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke mavelas njoko kucho kwako ye. Kange lukuti as live streaming mfanelo kuma pages etu Facebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Ye, namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo mavelas. Kukhanya ngazani abantu be-South Africa baba bengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe le-South Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza babuze isithupha babuze konke bathi kambe umuntu usebenza ngaphi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs izidakwamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kade ngani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulabantu izifundi ekade sitshengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City bangavele bebamba ama-Nigerians bazakuchisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC kuna ngale nakungazane bayajinga leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana kunye okumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzekale lokho. So kunjalo mabulas.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Pano pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga mishonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyeti vachityaira vari imomo muSouth Africa. Vamwe vavo vanobva kuZimbabwe, vamwewo vachibva kune dzimwe nyika. Uyezve tanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nhasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vatyairi vemagonyeti vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa. Uyezve tanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga. Saka ndo zvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu. Uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo. Asi kune avo vari kutinzwa paredio, pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi. Regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau weStudio 7 nemumwe anodhiraivha iye magonyeti muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei. Zvii chaizvo zviri kuita? Regai timbonzwa kuti vatichii.
Zvino hazvina kumira mushe. Right now madrivers ose ndine vamwe vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei, nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu. I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva, nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi, nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya, and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful. Isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa seuku. Takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu, and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu, nekuti zvinhu zvatinotodhiraivha zvinhu zvinotouraya. Dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana any action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu marori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumakambanies kuvaridzi vemakambanies vachiisa mitemo yavo yavanoda, of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa, just to be employed. Just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vati renewire mapemits edu andite, asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021. Kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this, inofanirwa kuti inge ichiita ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021, end of 2021 yavakapa vanhu mapemits. Right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti. Anga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii. Kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona, tinokumbira ruregerero pari zvino. Hapasi kubuda live yatiri kuita pari zvino. Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that that they're illegal. They are legal drivers, and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Yeah, so ke abasathi ukuxhuma khona manje sicela ukuthi litsho ukuthi kambe lubona njani udaba lolu. Silethemba lokuthi sizathola abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo. Omunye wabo nguDennis Juru, yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association. Usanda kwethula ke umbiko umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala. Uthi mbaleke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019, they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross-Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, nje bathi in South Africa ingakwenza konoko ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayela izimoto labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa ngani kuzoba lokuhluphana ukuthize okunye okumangalisayo ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimoto zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu khanya zani asomdlalo Marvelous.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare parizvino va Dennis Juru tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimbere isimave na mukoma kit.
Aiwa takasimba takasimba chaizvo mungatitsana ngurota ona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga pa Facebook page yenyu mungatisana nguro kuti zvinyorwa izvi ndezvei uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa irori rekutyaira
hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha kwetowo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa 2 September South Africans ari kuti iwo acha nge achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika tingatarisa kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi asi tachizitongwanzoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica havawanzoreya varungu havawanzoreya machina havawanzoreya maindia vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo munhu wese ari kuziva kuti musi wa 2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals chechipiri vechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonyepa vanotaura chokwadi kana vachitaura venyaya yevhiolence chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections esouth africa takaona kuti ANC yaitumira mamessages kumunhu wese isingasazonzi ndiyani kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mamessage achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tiva kudzinga maforeign nationals kuti vatikriate employment kuvalocals saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa anorohwa anochisidzirwa nguva nenguva hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiedza waane 15 years waane 20 years waane 10 years wabereka vana vatopedzawo chikoro uri musouth africa wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanguva uchisiedza kana kuti upenyu hwako hwava padenja vazhinji vakatotara misha kuZimbabwe vakatoroora nemusouth africa zvekuti havatisina mumwe dzimba dzavainadzo kuZimbabwe kuti munhu azive tachitangira kukara zvinhu zvakaoma sezvo zvizvarwa takatafana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba asi hazvirevi kuti masouth africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazoya jesu patsva ndo pachazonoona esouth africa ndo machona mune vanhu vachona ivavo saka tiri kuti izvoni kana vaita saizvozvo rwendo rwuro tiri kuti ingave mota yesouth africa gt north west kana chii ingave iri kumozambique kana kuZimbabwe kana kupi zvako kana kunigeria kana kuti tichainisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aseenze tichiona zvemaforeigners anitori nemapepa ekuseenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachienza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa mumaoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuta sei tikumisa zvese kana dziri ndege hadzitinese ndege vanonzwisisa sereku nguva nyorera tsamba like lastta nguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ikoko mota dzinomisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare. Hello, mukoma makadi yenyu?
Aiwa, tinofara makasimba here.
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina yedu ndava nazvo kana musingadi.
Aiwa, munoshandisa henyu ndinoitwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriva kupi muchienda kupi?
Isu tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese eSouth Africa uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo.
Titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei, ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti?
Zvinonetsa, unotoshayapi kutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriva ose ari ku famba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo. Pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomuno. Mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva, asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo. Saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo, kwete zvekuti vanhu havana mapepa. Iyo hurumende yeSouth Africa inozviziva, yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo. Matax vanhu vese vanobatirwa, matax payers vose, asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai. Vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini. Ende hazvizi zvekutombofungidzira, muno muSouth Africa vanhu vanourawa, ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa. Saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava, asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda.
Saka muri kuti poitwa sei? Tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyi. Tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikewo vachimisa mota dzeivo maSouth African. Asi imi semadriver ari imomo muSouth Africa muri kuronga zvipi next week?
Isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno muSouth Africa anoshandira muno muSouth Africa ange achiburuka mumotikari, mudzimotikari dzavari kushandisa, vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo, nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi, handimazviona. Asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika, asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari, tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika, paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi, kwete zvokuita kunge nawo isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi mutorena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lords machii forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndozvazva akutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa andi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madriver ose akanzi aburuka apa muateste bp munoona kuti inenge yakashuta
aiwa
havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye ngizwa kuthiwa ke silobaba lapha ecingweni kuti sizwe ukuthi silobani kumbe kumama ecingweni silobani kulapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini khuluma lobani umbani
Buhe.
Ye, Buhe, kunjani?
Ngiyaphila.
Ye, ubona njani udaba esikhuluma ngalo?
Ngithole seluphakathi, ngikade kumfonela manje.
Ye, sikhuluma ngakhona ukuthi e-South Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa ema-factory abantu bedinga abantu bokuza. So, nokubona njani khona?
Okay, ngike ngaba, indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula ukuthi singafinyelela ekuthini njengabantu bangaphandle. Okukhona ukuthi silinde leyo langa langemandeyi yona okwenzakalayo khona ukuthi nje enye into esuke nje ma kuthi abantu abangaphandle onke umuntu ofika zenke izimbazo baningi bona abantu bangaphandle kwaleyo sosofia kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntwana omnyama nje umuntu nje mangayiqala ethi uhlekuvele kubheke wena amehla kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bayabazi ukuthi ngabantu bazi but bona babala nje ukuthi abantu bezimba abantu abona manje sebeyijikisa sebesiyibona abantu abadrayiva bayakwazi abantu abadrayiva vele abaningi abantu bezimbabwe
poke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapoliseni kumbe lizakwenza njani
vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukula lo mphakathi uzekalawo kangene kuvale endlini ukhiye uma bedlula phande bazabedlula sekele basakhangela ngamafesi
sizokuthiwa abanye baqoqa abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into ezikanje ufeka kuzivikela kwakho yikuphi icaci ngoba nekulwe lo muntu esendlini yakhe ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zithethe wona ona so ukuthi ube safe ukuthi ungene endlini eyisilele kanjani ngoba le noma ungahambi uthi uyolwa nabo kusuyadlula imandizi ingabe izinto ezeke zikhambise izintoo
so ubona ngazani
ngekuzihlalela endlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini omvulo
ha-a mina vele ngisebenzise endlini nje ngezivalele
yebo phela
ngoba ngikwazi ukuthi ngidlalwe bani othweleni kanjalo mina leso sikhala esiphethe mina nginayo
hayi kuyazwakala mfowethu ye kuyazwakala kakhulu sibongele kakhulu Buhle
tiyabonga
iwantina kusasa
thank you.
Yeah, so that is Mr. Buhle. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared about the situation, yeah.
Let's take another call. Hello, caller.
Magadini.
Tiri, what did you talk to Nani Uyeshe? Murukupi, caller.
Murukuta, Corona, Bikine, Mandiru, Deben.
taurai tinzwe vanhema kwakamira seiko kudurban uku
kudurban pari zvino kwakatinyarire zvakurinyaya iyoyo asi kwakambenge kuine hwehoho asi yezvezvi iri kunana Pretoria uku dambudziko ratiakatarisana naro muno musouth africa rinorwadza uyezve ndakutoona kuti gavhumendi yemunomu yakufana negavhumendi yekumusha
nekutimadraivha
ese ari kushungurudzwa iwaya hapana kana dhraivha asina bepa ende vane mapemiti but gavhumendi haisi kukwanisa kusumudza musoro panyaya iyoyeyo asi vanhu vacho vane mvume yekuve muno vane mvume yekuti vaseenze asi gavhumendi yakangonyarara zvinhu zvichiitika izvi kana gavhumendi yekwedu iri kuzvinzwa gavhumendi yemuno iri kuzviona vanhu vachirohwa nekuurayiwa asi vanhu vakangonyarara saka kuroa kuti ipolitics ite game kuroa kuti mapurezidendi ari paya handisi kunyatsovapiwa kwazvo because vanofarira kudeuka kweropa revanhu
aiwa mashoko makukutu
dai vangave nechido nevanhu ka zvingadai zvakatoregerwa kudhara akangoti no no saka kana purezidendi achizvinzwa akangonyarara vanhu vachiurayiwa handione sezvinoende vanhu iva vaine mvume yekugara muno vaine mapepa
aiwa tinotenda vanhema muve nezuva rakanaka
zvakanaka
vajuru muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema munoona sei zvataurwa navanhema izvi
vanhema ndo vapedzira
hongu ehe
ehe aiwa ichokwadi chasi kutaurwa ii chekuti kuona kwedu isisu kusangano zviri kuitika zvine ruoko rwepolitical party pandi zvinhu zvirikungove zviri kungoitika chete sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinini but munhu iyeye haasungwe anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuoparata saka unobva wongoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message towards general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand. And at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they've killed, after they've beaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. But looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people. Because if you look at truck drivers, they are all documented. They've got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to take up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke what says ukuthi silobane icingweni ubambe khona bobo bajuru ake sizwe ukuthi silobane icingweni kunjani mfowethu
yaphila kunjani msakazi
nyaphila ngikhuluma lo bani
ngikhuluma no Paul Ndlovu
ye Paul Ndlovu akutsho ukuthi wena udaba lolu ulibona njani ba
udaba lolu msakazi ludaba olubucayi lona mawuthi yalibhekisisa kahle ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle namacriminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi ngambona mawuzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu bangaphandle msakazi ongabathola e-South Africa lapha besemafemini ongabathola la e-South Africa maybe besesibhedlela or any lekhuzeni yama-sectors e-government okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bayazenzela ngezandla zabo you understand. Nokubona mina behamba bengena eziphaza bathi bona abantu bangaphandle babathathela ilekhuzeni bavula ama-business ongekho emthethweni but ma uthi ebhekisisa le nto le uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibhizinisi ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi ngalamqondo webhizinisi wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerente angithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wacenta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kubo abantu balana eMzansi angithi ma uthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha abahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa njani efemini ungela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana eMzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bakufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana eSouth Africa bahlukane lokuthi bathi ikhozwa ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bebehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola be-driver ama-trucker lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni yayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyafika ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-FM or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona lawe besebenza ngaphansi kwakwakho sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali asiyona iqiniso leyo
siyabonga kakhulu Ndlovu ungathini lokusasa baba
ngibongile msakazi
okay papa so according to Mr. Ndlovu when things go wrong you know South Africans turn on foreigners and do whatever they want to them and nobody absolutely nobody is arrested thereafter
very interesting take there tine mwe mutererere ke itende kwavari hello caller tiripo asitaurisa imkoma tiri kutaura nani uye zvemuri kupi
tiri kutaura na taunda makumbura ndiri kupreparea mukandimi
taurai tinzwe mukoma atawanda tiri kutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo musouth africa Osaka kufamba chaiko mukutotya munzvimbo yamunogara
iyi. Asida zvatomboita nani patamugwa kusimuka mchana patanzwa mukuru nyika achitaura. Akavaza kuti varikuda kuchidimisa chirikuti. Akubhule makurukuti. Patanzwa kuti zvitori nani.
mukuru wenyika vabuda patelevizhoni vanga vari kuti chii? Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje? Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him on Monday he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu. Babo churu, lo kukone kwen?
Babo
umoyo mkokele. Babo mkokele kunjan?
Siyaphila njalo.
Siyaphila kakhulu. Ye, akutsho ukuthi wena khona ngapho ungabe usendaweni enjani?
Mina ngihlala lana ngase Centurion Olivine North Bosch elokishini. Ye, thina lana esiphila khona asindawo lana ehluphayo kangako uma kuthi kuya kunemisindo. Because abantu esiphila nabo lana singathi nje sesingathi siyazwana. Into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo. Abantu abanezitolo makuvuka umthindo le njengayenale bahamba bayo bagqekezele ezitolo. Abatshayi muntu, bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi ukuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp senza ukuthi laba abantu basuke sebesifona ukugwa lapho esichaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani kwethu nalaba abantu esicelise kube esihlala nabo lana, because thina abantu esiya ngaphandle lana esilana e-South Africa baningi kakhulu, siyaganga. Iningi lethu siyaganga, kuthengiswa ama-drugs, babambe inkunzi. So uma kuvela inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu, uma kuthi bangetoni ne-freak bazokuthathela-ke impahla, kuyabe kuze ubugebengu nje kuphela.
Ababulala abantu kodwa?
Kubulawa kwabantu, kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu. Ukubulawa kwabantu siyakubona nje emalokishini, vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini. Uthola umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu, sengena endlini zabantu, bakubambe bakushise. Yikho sikubonayo thina lana esihlala khona kungathi kusasesefu, kodwa kuselokishini. Selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo, kodwa kuthuli. Angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithile njani. Kuthuli emalokishini, kuthuli. Kugcine nje ngodlame lolu kuye khona ePitori lale uNigeria wadubule usomatekisi, yabona. Kodwa-ke hhayi, sizobona ngomvulo, kodwa thina abantu nje masibukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu. Angifuni ukuthi ngijabulise abantu ngento engekho.
Hayi,
ngumuntu ngikhona lapha ngivakatshila ngithi
ye kunjalo mfowethu, siyabonga kakhulu. Baba mkhokheli moyo, ungadinela kusasa baba.
Siyabonga kakhulu, qhubekele phambili.
Hayi, siyabonga kakhulu, bye bye. So he's saying that he lives in a place called Centurion. And he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers. So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't burn them because they belong to South Africans. So the Zimbabweans, the Nigerians, and all those other people actually renting. They don't have stands on their own. So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, caller. Alo, tete Mavelas na mkoma Gibbs Maserase.
Zvirisei.
Ndafera zvangu muri sei koko?
Aiwa tiri waditaurai stare yenyu nekwamuri mvamaenderera mberi muchiti pafungwa dzenyu.
Ndi Donald Mamboma.
Aiwa top fan yedu kwakadiko kwamuri ikoko.
Hakuno kuri nani tongogara takabatiraura maoko tete.
Taurai tinzwi.
Nyaya iripo ndekuti havachinei nekuti kwai una mapepa kana kuti kudi vana ava vanenge vasingachangodi chete nezvedu vanyara nezindo yadingi.
Saka point wasi
apa chinongoda chitoti kuti nyika yedu isina yake chete yedu kwete tatidi kuti tiblame vanhu veku next door maive pa next door kuti havana kubika tongofarwa kuti tendeka maive yedu isusu. Nokuti isu hatingagoshera vakasika maproblemu dzavo munomuka isu nyika isu tongosaramba chiwa patiri ndipapo saka kuti zvipere nyika yedu ndinofarwa kuti tanga yanaka isusu. Anhu zvati chero kagara ako usingashandi asi unongozvikwanisa kurarama uri kumusha kwako izvi zvokuda zvokuti hapachina kufamba chaizha kwava kutongonoita tete chero katama road block vanenge vakaisa mukamu womaasezi polisi ende zvino vamatongerwe nyika ukatisa mazeva pera premier weGauteng province vadavid magura vakamboita vachiti hakuchina munhu wekuzhia achatendekwa kuti mashops nokuti isu malocals tokwanisa kuzviita zvinhu zvemashops iwavo saka in other ways vanenge vachituma vanhu vavo negweseri kuti chii zvokuti kana information ikagamuchigwa nemunhu ari paground anenge achitamburawo munoka anonasa kutoti shuwa vanhu ava ndiva varikutora mukana yedu kanakazoti home affairs minister varipo zvino vaaron mutswadeni vaamba vakehodhira ndo vakanga vachimboti vari kuheuti futi mazimbabweni ari kuchizadzira muzvipatara zvedu navo vava kuhome affairs saka zvinhu zvacho inotongora toti tete mavhilaji pakaoma.
Saka imi nemusi wemuvhuro muchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko?
Kuno kwandiri hako mhirishonga icha chaiyo hakuna sewa ivo vane operation dzavo dzavanenge vachiita polisi home affairs nekuti ukangogarawo pavanenge vava pari pamba zvako usina kwaunofamba famba uchiinda wavhoida zvimwe zvima unnecessary genesis ndo unogona kunge wazvinzenga nekuti ukazoda kufamba famba nguva yakadai ndo paunozosuka sangana nepane pachiratidzigwa pazozonge zvima zvashata manye.
Pane mumwezve kola tanzi ati varamaposa vambobuda patelevhizhoni nhasi vachitaura pamusoro penyaya iyoyi mamboona here adresi yavaita?
Ndandina kuiona ndandi kubasa bhati chinoretsa ndechekuti kana dei vavabuda ka ndingati ndatozviwa kuzitaime yandasvika inini ndingati ndatozviwa kana dei vataura zvine mutsindo chezvo unova vachifurizira tete hapasi kokuti vakataura nokuti ivo vakatimbomataurawo mashoko iwavo kuti zvoti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tapedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa aionesa kumuka ndo akakunzi mabasa enyu ndo ane vava vanovekuzhe mazuva amaakuona vanhu ava kuita zvemuhambengo mabasa iwavo vakanga vapromisa vanhu avakutadza kumakireta like zvaza takamboona kwedu zvii 2 million jobs kuendi kuzimbabwe akatadza kukirete ndoma ava kunetsa.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald muve nezuva rakanaka.
Aita basa chaizvo.
Ehe, bye-bye.
Yes, amazumamboma lapo yakhuluma soke sibuyeleke kubaba uJuru. Hey baba Juru, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So are you in a situation where you are going to do what you have said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate and do have what is through them. They do cooperate. And when it comes to trucks, I remember most of the trucks will cross border. They are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk. So if we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say stop, we should cooperate, let's stop these South African registered trucks they should not move. I believe that the drivers who cooperate, their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks, and we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Yes, yauza kuli ke bamba konapo uweka chana statu rupen moyo. Hey, baba moyo, uchona jani?
Chona uchona jani.
Si uchona moyo, ye, natuta haba lapu ngati ngalwa?
Ha, ne inki ngale, sibili. Nga sibona inteze zvakala khona ngale, sile zvitobe zvikona ngale, sibona kuno kunzima. Ene zvala vantu vakona ngale, mna nge vahlala khona ngale ndatali 2013. Into yabo nxa beyitsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho engangikhona. Abanye bazama ukuthi bagqume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimota bethi bayemsebenzini. Zatshisha izimota. Hayi, avele abala nkulu bangathi into yabo bayifuna bayifunda.
So kuyethusa lokhu
ende yona nxa ingangenela, nxa ithule njengayonale engabamaphosa. Lizachitheka ikhasi.
Okwenza ukuthi uhulumende kala maphosa athule kanje kuyini? Kuna ngombono wakho?
Ah, unenhliziyo embi. Lenhli ilomoya embi. Yengalaba abathi busayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje.
Bayafanana yi.
So ke bo
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba uye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni nxa sokunje? Awubatshela abantu ukuthi benze.
Hayi, abantu bangabekezele. Ngobuya lapha ekhaya, uyafika lapha ekhaya umuntu ezele, abantwana bakufa indlala. Ababekezele nje wabona umumo, kuzadlula lokho, yonke into iyedlula.
Hayi, siyakuzwa, sibongele kakhulu moyo ungathini kusasa baba.
Ngibonile
ukuthi kuyinto. So that is Mr. Moyo is in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of making maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
to do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn. If you're listening to us, thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what is going on? Caller, la pause ekho ngani? Mfoyi, kunjani? Hello, Sloba Nekumane?
Magadi iko pasta, iko kwa muri iko. Tukusawara na pasta muri kupi?
Ndiriku truck driver.
Ehe, ntukunzo wati muri truck driver?
Ehe, ndiri truck driver.
Ehe, titeo maonero enyu kwa kamira se ikoko?
Yeah, I'm not going to be able to do that. kushanda. Mhm. Rakanga vasinga mbasa mbasa. Because this is most of us are my 90 something, my 2000. But I think that come up as
Aiwa, tinotenda Pastor TD, and tishakubatai zvakare nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tishakubatai tinotenda chaizvo nemashoko enyu uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko tichakubatai next week. Bye bye.
Yes, sizautoke silo muntu Chinwani singazi kuti kurume Sihlobane. Kunjani kunapa Chinwani?
Wamina kurume Sindebele.
Yeah, kunjani Floyd?
Ana pira kunjani kwa.
Unyapira kumara vani?
Vuma last year Pepe.
Yeah, Pepe. Uhamba njani lapo kona kona?
Ah, lapa kunzima mfowethu lapa nsebutswana lapa hey asikila nzima la.
Eh, batini lako bafuna kuti vimbele.
Ah, lapa bavimbela lapa vati sifiele makaya etu lapa manje ndokuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo.
So batini baqaliseni nokuligijimisa kona?
Ah, lapa sivatesi ngithathuthi senyanga singeyesipiri vele lokhu esihlala sigim.
Ungazani ukwenziwa kwini? Kucela amapolisa?
Ya, kucela amapolisa lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodivo lonalelo lisekhaya.
So singathi ke wena nxase ukhangele indaba engasalifuni khonapho selibaningi kakhulu.
Ya, bona batsho njalo bathi sesibaningi kakhulu.
Kodwa akula mntu otshayayo phela khonapho.
Hayi, hayi ekutshayweni hayi ade kungakabi khona ukutshaywa.
Ye, uzwile ngokwenzakala egoli?
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khonokho?
Eh, kunzima futhi, kunzima lokhu vele sokufuna uNkulunkulu ngoba eyi nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, lani zayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi.
Yho, amapermit khonapho. I-permit imalini?
Ah, ngo-3,000.
Pula?
3,000 pula.
Ah, kuzima mfowethu. Phosele ukugcina ke?
Ah, kunzima.
Ye, phosele ukugcina ba?
Hayi, yelo kugcina lona lelo nje kuphele lokuthi hayi kusele nzima lapha emazweni.
Hayi, sibongile Bhebhe, ungatelwa kusasa ba?
Hayi, kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haveron. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 pula. So it's difficult to raise that money, according to him. Especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magadi, Sisma.
Tiri potruktora nani uyeje murikupi.
Muruta Magalfunya and the Central Anglophone is my Tanis and Liba and Rita Matasso to South Africa.
Hey, Tita Nanguru Kurkufamba, say Coco Vachafunya.
In my vehicle truck driver. ndanga ndo ndo driva dzara sembe ndina kwa sobe ndo kwatoloda saka pata ndichifamba ndichisvika kwa sobe ndangongo kuti no my colleague shamwari yangu ine mstomundo yabatwa nokakomana le ATDF
mhm
vakamutora akaloda product na explosive akaenda naye
mhm
vaina naye vakanopaka vadzapinda muri truck stop mai vane 50 matrucks anga ari imomo
mhm
the vato vari kuda is a African driver kuti auye atore truck iyoyo kuti isu kuti mzimbabwe we are not allowed to drive those trucks
mhm
so by now is I'm talking now the bangushka mapurisa anovarisa ma trucks iwayo zvakanga anofanira kuya netsamba inonotisa zvaitikira mufanda bell park anofanira kunotisa kuti no zviri pamutemo zvavari kuita so atizivi kusvika muse Monday usandi mangwana Saturday Sunday tine tichishanda but andirikuona zvakati omera kuti tinge tichipinda paroad
ndombokubatsai muromo ipapo mati mapurisa ati chii
vati vanoda tsamba kubva kwakomana veATDF vari kuzvidaira vachiti otrack hanzima kuti ATDF Otrack Drivers Foundation ndo vakomana vari kukonzeresa noizi musika itikanapa vakatopromisa kuti muse as from Monday hakuna tisak inofamba isusikusemanda hatisi kutoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei
vatomondo vazoririswa izvozvi izvi kuti ava ndirikuita kunokuva vatitevera chiti variritswa nemapurisa tikanzinochiregai vanhu vaendavo asi atoudza tomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African Range truck inofanira kudriva nema South African set havasi kuda kumuona ari muroi so zvatotiomera chisima Zimbabwe.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko. Aiwa muve nezuva rakanaka Gibbs. We're hearing there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks.
Mm-hmm.
So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this All Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are upping their gear on Monday because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kubaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Yebo, ngikhona.
Yeah, ngasuka ngela Baba Churu, uzwile ubaba okhulume ekugcineni kaTesla lapho esithi ama truck drivers ungazange kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe kumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto, antsho kunjalo? Yeah, kumbe hayi.
Haya kunjalo kufanele kuphela sibabone nje nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini South Africa ilayo iAfrica singamisa i-business labantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa iimoto zonke zaseSouth Africa i-government izothatha imali okuzeni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo maizinto zisemthethweni ukuthi itathileli thuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158.
062-396-6158. Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Churu, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.